Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
Tishitepe nyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 6 2018 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mubatanidzwa wePeople's Rainbow Coalition wonyorera Zeke Tsamba uchinyunyuta nerusarura ruri kuitwa neZeke pamapato anoita hurukuro dzine chekuita nesarudzo. Musangano weMDC Alliance woitirwa muBulawayo mangwana. Mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vosvika munyika mangwana vachibva kurwendo remazuva mashanu kuChina. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mubatanidzwa wemapato anopikisa weRainbow People's Coalition unotungamirirwa nevaimbova mutevedzeri womutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru wanyorera komishina inoona nezvesarudzo uchigununguna kuti hausi kushevedzwa kumisangano iri kuitwa pakati pekomisheni iyi nemapato ezvematongerwo enyika mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi
Tsamba yanyorwa namagweta ari kumirira amai Mujuru iri maoko eStudio 7 inoti People's Rainbow Coalition haizi kufara nekusashevedzwa kumisangano iri kuitwa pakati pekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC nemapato ezvematongerwo enyika mutauriri wamai Mujuru vaGift Nyandoro vaudza Studio 7 kuti mubatanidzwa wavo hausi kushevedzwa kumisangano iyi iyo yavanoti iri kuitwa pakati peZEC nemapato matatu ane nhengo dziri muparamende anoti MDC inotungamirwa navaWolfman Ncube MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa pamwe nebato riri kutonga reZANU PF Vanyandoro vati ZEC inofanira kushevedza mapato ose zvematongerwo enyika painenge ichizaya nyaya dzine chekuita nesarudzo dzegore rino vachiti hazi mapato matatu aya chete ane chekuita nenyaya dzesarudzo munyika vati semubatanidzwa People's Rainbow Coalition kana kuti PRC vane nhuna dzakawanda dzinosanganisira nyaya dzevasori pamwe nevari muchiuto vanonzi vari muZEC pamwe nekusavandudzwa kwemitemo inobata mafambisirwo esarudzo munyika
Sezvamunoziva, in terms of Zimbabwe Electoral Commission Act, tichitarisa mutemo iwoyo, ndiwo unoita kuti ivo rive sangano rakaiswa pamurau nehurumende rinoona kuti maelections anofambiswa mune zvakanaka. Asi chakutishungurudza ndechekuti tinoona mumapepanhau kuti vanhu veZEC oro watingati office yevanhu veZEC vanongotaura zvematongerwo kana kuti sarudzo dzingafambe sei nemapato ari muparliamende rinoti reMDC MDCT neZANU PF. Pfungwa dzedu tichita aiwazve zvematongerwo enyika hangave mapato chete ari muparliament. Kune mapato anopikisa akawana asiri muparliament anofanira kunge pfungwa dzavo vachinzwa kuti dzinofamba sei.
Vanyandoro vati sePRC vane nhuna dzakawata dzine chekuita nesarudzo uye dzimwe nhuna dzacho vakatodzisvitsa kumutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kunyange hazvo vasati vapindurwa.
Zvinhu zvakafanana nekuti kushambadzwa kwemashoko uye kusungunuka kuparticipate maprocess takanangana na ZBC mapepanhau eHerald anofanira kunge akasununguka ndehurumende ndiye taxpayers money achikavhawo vemaopposition takanyora zvese izvozvo vana zvekumahofisi avo asi chandingade kuti vana veZimbabwe vazive tinoona mukuru wenyika achimhanya achitabembera pasi rese achitaura kuti is for free and fair elections. Asi zvisine nekuti isu se PRC takamunyorera hana kana chakapindura uyezve hatina chatiri kuona munyika chinoratidza kuti pane shanduko iri kuitwa kuti zvifamba zvakanaka maringe nesatidzo dzatakatarisa nadzo.
Zvichakadai sachigaro weZEC muzvare Priscilla Chigumba baudza Studio 7 parunhare kuti commission yavo haisarudze kuti ndeapi mapato avanotaura nawo nezvenyaya dzesarudzo vachiti mutemo unovasungira kuti vashande nemapato anenge ari nhengo dziri muparamende. Muzvare Chigumba vakurudzira mapato asina kumirirwa muparamende kuti auye vagare pasi necommission yavo voona kuti nyaya iyi yogadziriswa sei. Vaenderera mberi vachiti vakatosvitsa nyaya iyi kugurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi kuti vaone kuti nyaya iyi ingagadziriswe sei kuitira kuti mapato ose zvematongerwo enyika anoda kupinda misangano inoitwa pakati pekomisheni yavo nemapato akwanise kupinda mumisangano iyi. Mune imwewo nyaya ine chekuita nesarudzo, sangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwerunyararo munyika reZimbabwe Peace Project kana kuti ZPP raburitsa gwaro nhasi rinoti vanhu vakawanda munyika vari kumanikidzirwa kutenga makadhi ezanupf munzvimbo dzakawanda munyika. Sangano iri rati vanhu vakawanda vari kuzongotenga makadhi aya vachityira kuti vangazoshungurudzwa. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wezanupf vaSimon Kaya Moyo kutinzwe pamire bato ravo panyaya iyi. Gwaro reZPP iri rinotiwo ZPP haisi kufara nemashoko ekunyombana ari kubuda padande mutande apo vakuru vakuru mune zvematongerwo enyika vari kunyombana zvakakomba. ZPP inoti idzi ndidzo mviro-mviro dzemhirizhonga ine chekuita nezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Bato reMDCT rinoti ragadzirira zvose zvinodiwa kuti musangano weMDC Alliance uchaitwa mangwana muguta reBulawayo ubudirire. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vatsigiri vemapato ari muMDC Alliance kusanganisira veMDCT, MDC inotungamirwa navaWelshman Mure pamwe nevePeople's Democratic Party vapinda mumigwagwa nedzimotikari vachishambadza nezvemusangano uyu uyo uchaitwa muWhite City Stadium. Aka ndiko kachaike kutanga mutungamiri weMDCT neMDC Alliance vaNelson Chamisa vachitaura pamusangano muBulawayo. Vakafanobata chinzvimbo chemutauriri weMDCT zvare Tabita Kumalo vati vagadzirira zvose kuti musangano wamangwana ubudirire.
Zvinhu zvese zvapanzvimbo pari zvino ndichitaura kudai tukiita roadshow tukutendera 29 wards dzemuBulawayo tichiudza vagari vemuBulawayo tichivakoka kuti vauye kuWhite City Stadium mangwana. Hongu kune vavengi vasingadi shanduko, vasingadi kuti vana veZimbabwe vagare zvakanaka, ivo voga ndo vada kugara zvakanaka. Vari kutenderera mburwai vachiudza vanhu kuti rally yakanzurwa. Hakuna rally yati yakanzurwa, ichiripo rally yedu mangwana. Saka maZimbabwe ese ari muBulawayo katisanganei paWhite City Stadium mangwana.
Pamubvunzo wekuti chii chichaitwa nebato ravo pamusoro pemakakatano ezita rebato sezvo muzvare Tokozani Kupe vari kuti ndivo vanofanirwa kuve mutungamiri webato chaiye, muzvare Kumalo audza Studio 7 kuti nyaya iyi iri kugadziriswa.
Yeparty logo ka it's an administrative maofisi edu achaita basa ravo kugadzisa nyaya iyo. Haingamuri nyaya yati ingatitemesa nemuzoro bodozvo. Maofisi edu ari kugadzira vachatipai mhinduro manje manje. It's administrative, it's not political.
Muzvare Kupe vanoti ndivo vaifanirwa kutora utungamiri weMDCT pakafa vaMorgan Tsvangirai. Asi National Council MDCT yakadoma vachamisa semutungamiri webato zvechimbi chimbi izvo zvakapa kuti muzvare Kupe nevamwe vavo vazvipatsanure kubva kuMDCT inotungamirwa navachamisa vachiti vari kuronga kongresi yeMDCT chaiyo inoremekedza bumbiro rebato. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vaimbove mutungamiriri weSouth Africa vaJacob Zuma vamiswa mudare redzimhosva nhasi vachipomerwa mhosva dzeuori. Mo Blessing Mujoma anotipa nyaya iyi.
Vazuma vamiswa pamberi pemutongi wedare redzimosa vatemba sishi vachipomerwa mosva dzekuita zveuori. Vazuma havana kumira mudare remudeben kwenguva yakareba sezvo muchuchisi wenyaya dziri kupomerwa vazuma audza dare kuti aiwirirana negweta ravazuma kuti vamise nyaya idzi kusvika musi wachikumi 8. Izvi zvaitirwa kuti vazuma vawane mukana wekugadzirira magwaro avo ekuzvidzivirira pamosva dzavari kupomerwa. Vazuma havana kubvunzwa kuti vanobvuma here mhosva dzavari kupomerwa kana kunzi vabhadhare mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Kumiswa kwavazuma pamberi pedare chinhu chakatyakamidza vanhu vakawanda muSouth Africa. Kunyange hazvo bato ravazuma reAfrican National Congress rakati harisi kuvatsigira apo vachange vachitongwa, kunyange hazvo nhengo dzebato idzi dzakawanda dzaenda kudare iri dzichivatsigira. Mosva dziri kupomerwa vazuma dzine chekuita neuori hwavanonzi vakaita kuma 1990. Vazuma vakambomiswa mumatare muna 2007 asi nyaya dzikaraswa muna 2009. Asi bato reDemocratic Alliance rakasimudzira nyaya idzi kuti dzitongwe zvakare. Izvi zvarumbidzwa nechizvarwa cheZimbabwe vaSezongulube avo vanoshanda pamatare edzimosva muJohannesburg.
Nyaya Zuma sezvapinda kucourt nhasi, I think you can see that South Africa is a democratic country. It doesn't change uri president or uri ani, but as long as law can take its course, it doesn't matter who you are. But especially at home in Zimbabwe, I think Zimbabwe, neitsima Zimbabwe, tunu zvataka tarisira kuti ive democratic country, because before we have experienced as usual what president is above the law. But in South Africa, tazozoona kuti there's no one above the law.
Amai Tando Maposa, awa vanobva kuchiweshe, vati Zimbabwe yakazara nevanhu vepamusoro vakapara mhosva, asi hapana kana chiri kuitwa nehurumende kuti vanhu ava vamiswe pamberi pamatare edzimhosva sezviri kuitwa neSouth Africa.
Semugari wavo akaberekerwa kuZimbabwe tichigara muno muSouth Africa, tichiona zvanga zvichiitwa kuZimbabwe tichikompea nekuno kuti aiwa kana Zuma kunzizoni aiwa akuiswa pamatare nekutadza kwaakaita necorruption yaaiita, isusu sevagari vekuZimbabwe tichionawo kuti aiwa oraiti vakuru vedu vakabuda pachigaro asi hapana akamboendeswa akatongeswa kunzi onai ana dzamara vakadisappear, vanhu vaifa nenzara, mabillions akadisappear. Isusu chedu kubvunza nechekuti why is it that vatungamiriri vedu vekuZimbabwe havapinzwi pamatare sezvaitwa kuno?
Asi imwewo nhengo yeMDCT vaShepherd Mashinga idzi vati havafari nezviri kuitwa nehurumende yeSouth Africa nemabatiro airi kuita vaZuma nokuti havasi ivo chete vane uori.
Ila hangini pana President Zuma, I think he's getting an unfair trial. Mukada kuona vaZuma vaita basi vamwe vachiba sei ivo vega after independence vanga vasina kupfuma, vamwe vese vavanga vanavo vakapfuma. Upfumi ivo vaka wana kupi.
Vazuma vakasiiswa basa nebato ravo mwedzi miviri yapfuura. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munyori anoona nezvekuburitswa kwemashoko muofisi yava James Wani Iga vanove mutevedzeri wemutungamiri wenyika muSouth Sudan asiya basa achiti haangashande nehurumende iri kukonzera kutambura kwevanhu vayo. Hondo yekutengeserana pakati peAmerica neChina yakwira pamusoro nhasi. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vati chichidzira kuwedzera mimwe mitero ye $100 billion yezvinobva kuChina, uye Beijing ichiyambirawo kuti icharwisana neAmerica nemitengo yose. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vapedza rwendo rwavo rwemazuva mashanu kuChina vachiita misangano mumadunhu madiki ari kuHangzhou, uko kwaitirwa musangano weZimbabwe China Business Forum. VaMnangagwa avo vari kutarisirwa kudzoka kusvika kumusha mangwana vanonzi vakanyorerana zvibvumirano zvinomwe nehurumende pamwe nemakambani ekuChina. Asi dzimwe nyanzvi dzinoti zvibvumirano izvi hazvina zvazvinoreva kana pasina chinobuda mazviri. Mukuzeya nezverwendo urwu tabata muongorori wezvebudiriro uye vachidzidzisa paAfrica University Dr. Iris Shiripinda kuti tinzwewo maonero avo.
Chibvumirano chaitwa inhambo yekutanga munhauriranwa yemashandiro achazoita vanhu pamwe chete. Kuti matanga matarisana mukaona kuti pane zvatingade kuita, mogara pasi moti pamwe choda kuita chakati, chada kuita chakati, inonzi intention pachirungu, kariro yekuzoita chinhu mese. Saka izvi hazvina kumboshata, zvingave dhakawanda zvinengei, asi hazvinoti pane chaitika. Chikuru ndechekuti pari zvino hapana chese, hapana chaitika, asi kuti chii, tiri kutaura tichada kuzoshanda pamwe chete. Pavachadzoka apa manje ndo pachaita nyaya hombe.
Totarisawo kune vamwe vanobva vatomira vakatoti tichatoenda kuairport kunomirira kuti tione kuti vauya nemari yakawanda zvakadii. Mashoko amungavapiwo ndeyekuti kudii tichitarisana nekuti izvi zvibvumirano zvichada kuzosevenzerwa.
Ndinofunga kuti zvakanaka kuende haudi kune vatambira vanhu, asi ndoda kuti kune vateereri tizive kuti vanga vaenda kunovhima havasati vabata, zvikafana nekuti vanga vaenda kunoteya mariva. Pavari kudzoka pamariva edu ndipo achatanga kuzita sei, tatanga kuita basa ndipo achatanga kuzobata mariva edu.
Imomo kuteya mariva umu zvinogona here kuita kuti tigone kutadza kubata isu tamboteya?
Ndakatarisa hangu zvibvumirano zvinowanzoitwa. Kazhinji pazvinoitwa muzvinyorwa zvavanoita, vanowanzotarisa zvinhu zvavanoona kuti izvi zvingaitikezvo. Havanyanyoisa zvinosarira muhope, hazvingazonyanyoshaiki nokuti haungonyore zvausikakwanisi kuita. Ngatiti zvetosvikamwe akanoti kumukurima chara kubatsirai matractor, maita matractor enyu chatarisa gohwo rakati. Ivo vanoziva kuti okay, takatarisa magariro ekunze ekuZimbabwe, tikatarisa ndima imwe chete yatinoti hakitara iya ingaburitse kana kuti pachibage kana matani anokwana tingati mashanu. Asi vakazoda kunyorawo kuti tatarisira kuti panenge pachibuda matani 15 vanobva vaona kuti aiwa idzi dzaahope.
Muongorori wezvebuduriro uye vachidzidzisa paAfrica University Dr. Iris Shiripinda vachitaura vari parunare vari kwaMutare. Kuenderera mberi kwedambudziko rekushayikwa kwemari kumabhanga emunyika kunonzi kwave kupa kuti mamwe mabhanga ape vanenge vachitora mari dzavo kumabhanga mari dzinosvika zana remadhora pazuva dziri dzemusvo wemasendi 10. Asi izvi zvinonzi hazvisi kuderedza kureba kwemitsetse mumabhanga, kunyange hazvo mabhanga ari kukwanisa kupa vanhu mari dzemusvo idzi. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti chimwe chiri kuwedzera dambudziko remari munyika inyaya yekuti makadhi ekumabhanga ari kunyanya kushandiswa mumaguta, umo mune zvikwanisiro zvacho kwete kumaruwa, uko vanhu vachiri kuda kushandisa mari chaiyo. Dr. Chitambara vanoti chikuru chiri kuita kuti dambudziko rirambe rakaita ndambirira sehosha yeurwere kushaya chivimbo munyaya dzezveupfumi hwenyika kuri kuitwa nevanhu. Dr. Chitambara vaudza Jonga Kandemiri we Studio 7 kuti dai hurumende yarasa ma bond note yoshandisa mari ku South Africa dambudziko remari raipera.
Icho kwadi dambudziko riri kuenderera mberi atisataona shanduko for the better. So far, I think Matthews Chirunga ona mabanga vamwarupiwa macoin chaiwo ma 10 cent coin mabanga saka I think dambudziko riri kuramba richipopesista chikonzerwa nenyaya yekungotiwo confidence mu economy confidence mu financial system haisati yagadzikana saka ndozvinhu dambudziko rirambe richitenderera.
Pane zvakawanda Dr. Chitambara zvanga zvichikomekedzwa kuti zviitwe kuti dambudziko rekushaya kwekomari rirerutswe zvakafanana nekushandiswa kweplastic money kana makadhi ekumabhanga nezvimwe zvakadaro zvese zviri kutadza here kurerutsa dambudziko.
Ichokwadi nyaya yeplastic money makaona matransactions acho akwira evanhu vari kushandisa plastic money but dambudziko replastic money nderekuti vazhinji vari kumaruwa kumaraw areas vanenge vasina access kuinfrastructure inosupporta plastic money because vamwe vari kushandisa mobile money zvakare tiona matransaction akwirawo zvakanyanya but vanhu vazhinji especially vanotaura kumaruwa vachiri kuprefera kuita matransactions avo vachishandisa cash nekuti vanenge vasina access kunyaya dzemafoni havana access kunyaya dzeplastic money dzatiri kutaura ndosaka muri kuona vamwe vanenge vachibva kumaruwa kuenda kumatown ari pedyo kuti wawane mari wosvika pamwe dzinonguva mari hakuna votadza kudzokera kwavanenge vabva saka vanopedzisira pamwe waita 3-4 days angorara pabhengi asina mari yekuti anga achidzokesa kwaanenge abva.
Hurumende yakanga yaisawo bond notes sechimwe chiga chavaitarisira kuti chicharerutsa dambudziko rekushayikwa kwemari munyika.
I think mabond notes maonero andiri kuita akatoita kuti dambudziko iri riite wese rienderere akacreate unofficial markets yekuti vanhu vari kuda mayouth sakunoti vanga vachitenga zvinhu kunze kwenyika nenyaya yemadifferent pricing regimes atakatanga kuona achiuya saka nyaya yerange seeking yakakonzereswawo zvakare nekunzwa kwemabond notes saka inotenda kuti mabond notes anofanira kumiswa.
Avo vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano revashandi reEnergy Sector Workers Union SESW rinoti vatungamiri varo vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa apo vakange vari mumusangano nevamwe vakuru veZimbabwe Electricity Supply Commission ZESA nemusi wechitatu. Munyori wesangano iri vaGibson Mushunje vanoti vamwe vakakuvadzwa mukurohwa uku vanosanganisira mutevedzeri wemutungamiri wesangano ravo vaAdmaya Mudzonga na vatariro Shumba. Nyaya iyi inonzi yakatanga apo ZESA yakaramba kuita zvayakanga yakatenderana nevashandi muna 2012 zvakakonzera kuratidzira kwevashandi pamahofisi eZESA muHarare. Vatungamiri vevashandi vakazorohwa apo ZESA inonzi yakashedza mapurisa pavakange vachitonga vashandi nenyaya yekuratidzira asi pakazoita bongozozo. Gweta riri kumiririra vaviri ava vaObey Shaba vanoti vamhangarira mapurisa nhasi kuitira kuti mapurisa aya atongwe. Hatina kukwanisa kubata mapurisa kanawo vakuru veZESA kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vashava kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
VaAdmaya Mudzonga izvezvi ndiri kubva navo kumapurisa pamwe chete navatariro Shumba. Vaviri ava vanga vari vashandi veZEPDC kuHarare region nokudaro vakadaidzwa neemployer wavo vachitongwa nemhosva dzavaitarisa nadzo asi vari pakati pokutongwa pakapinda mapurisa atinoti riot vakabata mboma vakapfeka magambutsu ndokutanga kuzvindikita vaviri ava vakakuvara zvakaipisisa nokudaro nhasi tauya kumapurisa kuti tizoripota nyaya yakadai. Saka mapurisa vavhura docket vakati vachaongorora nyaya iyoyi voona kuti tichange tichienda kukoti zvariini.
Vakakuvara ava vakakuvara zvakadini?
pane matsamba anobva kuna chiremba aitaridza kuti vai yerera ropa kubva mumuromo nemumhino. Ava ndava mudzonga ava vakazvimba musoro nembabvu zvavo vachinzwa kurwadziwa muchifuva. Zvekare vatariro shumba vakazvimba muviri wese, maoko ari kutonetsa ari kunetseka kufamba, nemaziso vari kunetseka kusunura zvichienderana nekurohwa kwavakaitwa.
Vakanga vaputsa mutemo upi apa?
Vari kunzi ivo vakabatana nevamwe vashandi vachiratidzira zviri kunze kwemutemo, saka vakanga vakutongwa kuti zvavakaita zvakanga zvisingatenderwi.
Saka nyaya iyi yakamira sei pari zvino? Mato mhangarira mapurisa?
Ichokwadi tamhangarira mapurisa, kwete mapurisa oga. Pane zvekare gweta ramhangarirwa, handingakwanisa hangu kuti ndidome zita rake pari zvino, riri kunzi ndiro rakatanga kurova nembama. Saka mapurisa vati tisiyai nyaya kwatiri tiferefete, tozoudzana kuti toenda rini kumatare edzimhosva kuti inoenzaniswa.
Avo vanga vari vaObei Shava vachitaura vari parunhare vari muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa pasocial media nevatsigiri veStudio 7.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi yanga iri mvenge-mvenge apo tanga tiri kungotaura nehama neshamwari vachimhoresana uyezve tichinzwa mumanzi waBoom Battle achiimba iye naJazz Signal.
Inoitwa Boom Battle kana kuti Albert Mishore ndo zita rekuzvarwa naro. Vanondiziva vanondiziva nekudonhedza musika. Song yekuti Mairevei rakaiita naJazz Signal, vamwe vanomuti Tirarira. Song iyi takaiita mushure mekunge vanhu vanetsa nekubvunza kuti ko mai mbonyatsofunga sei chii changa chakubatai kuti muzika udune. Saka Jazz Signal akandiya kwa concept yacho yakati ngatiite something like an interview, so ndo mabudiro akaita kom song yacho. The recording was done by T-Man Mount Zion. Saka kune vaye vanga vasingazivi kuti chii chaedza kurehwa pakadonhedzwa musika. Ndo vataida kuedza kuonesa kuti aiwa panga paionekwa zvimwe zvinhu sematauriro ainongoita song yacho. Ndanga ndaona zihevhi mushina araifamba richigwina gwina, ndakabva ndatofunga Katarina atikasara takastika pakona. Yeah, mari une vanogeza.
Attention, all forget. Ndarira. Well, it's a Boom Battle.
Charles Bing.
Ko pai mai reveri zamani pamakati mai vanodonyedza muzika.
Ako iwewe signale waireveri pawaiditirarira.
Halo, zvisimavhela zvimakadiko.
Ah, tiri wadi tiri kunyatsonzwa kuti aiwa muri kudhukirwa kwamuri ikoko matiko mukoma Joe.
Ndati mirai tanga tataura pamusoro penziyo muri kuridza iyi. Inondibata bata ino ende yakarohwa inonakidza nziyo izvo kuti ogawa neropa rinomhanya mumuviri.
Hello, this month emakadi ndiri raiti zvangu karuya kakanonakidza zvisingaite. Kanondidzora ndangariro ndobva ndatofunga kutombodzokera kumba chaiko. Ndiri kuCape Town.
Muri kutaura nafungai chidoko.
Muri kupiko sista?
Ari mumaarabhu. Aiwa ina akanyatsonditira zvakanaka nekuti ndiri doorframe. Handina musika wandinodonhedza saka akanyatsondibata.
Aiwa batiri madofurema tine kugarisa chete, saka hapana chatinozunza hazvizonyatsoita ba dai muri kutotirovera namashawo munhu mumwe.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa kuwanda kwaita mapato ari kukwikwidza musarudzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mubatanidzwa wePeople's Rainbow Coalition wonyorera ZEC tsamba uchinyunyuta nerusarura rwuri kuitwa neZEC pamapato anoita hurukuro dzine chekuita nesarudzo. Mutungamiri wenyika vaima Solomon Mnangagwa vosvika munyika mangwana vachibva kurwendo rwemazuva mashanu kuChina. Apa ndipo paperera chirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.